Tine urongwa hwekurati nzira tiri pano pa head office United Nations. Tauya tiri maZimbabwe takati wandei but vamwe vari kusvika izvozvi. Chinangwa chedu ndechekurati nzira. Tiratidza the world what is happening in Zimbabwe. Apa kana tichiti what is happening in Zimbabwe tikurati nzira isusu kuti pama elections akaitwa 2018 muna July. My elections wongu vanhu vakavhota. Vanhu vakavhota zvine mutsindo vachitsigira mutungamiriri wavo wavaida vaNelson Chamisa. Unfortunately, the results that were announced by Zec and said announced by the courts are not the true reflection of what is happening and what happened.
Kune vamwe vari kuti izvo imi muri kuratidzira panguva ino apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatodzokera kumusha. Zvinobatsirei?
Isu chinangwa chedu hatisi chekutaurira vaMnangagwa. Chinangwa chedu ndechekutaurira ruzhinji rwethe world, those people outside Zimbabwe. Kuti tiwanikwe tii tinotaurira vaMnangagwa zvinhu zvavanoziva hazvinawo futi zvinhu zvekutibatsira. VaMnangagwa vanoziva chokwadi, saka hapananidze kuvataurira chokwadi chavanoziva. Isusu chinangwa chedu ndechekuti tiite highlight to the international world. That's why tauya pano musi wesaturday kudai pano vanhu vakawanda chaizvo, vamwe mareporters, vamwe madelegates vari kuuya vachitiona tichitaura navo.
Mungatiudze vari zvidzo kuti vanhu vaungana vabva kumativi api muAmerica?
Vanhu vabva kumativi ese eAmerica. Kune vabva kuOklahoma, kune vamwe vabva kuCanada, kune vamwe vakabva kuPennsylvania. Ndingangoti ruzhinji rwauya panapa mamembers eMDC vari kumakonstituensi akasiyana-siyana. Saka ndo vazhinji vauya panapa. Nevamwe shamwari veZimbabwe vanenge vari maZimbabwe vasiri nhengo dzeMDC but they are in support of what we are doing here.
Kuratidzira kwamuri kuita muNew York panguva iyo misangano yeUnited Nations General Assembly iri kuitika, munotarisira kuwana chii?
Isu kuda kuti ruzhinji rwevanhu vasiri muZimbabwe, the international world, ruzive chivazivise zvakaitika muZimbabwe.
Totarisa pamabatirwo amuri kuitwa nevemitemo pakuratidzira kwamuri kuita, muri kubatwa sei?
Aiwa, vemutemo munomu vari kutibata zvakanaka chaizvo. Tasvika tiine peni chedu tikavaratidza. Vakatiratidzawo patinofanira kuti tichiratidza. Pano pane vanhu vakawanda vekucambodia variko, vekuindia variko, vekuchina variko. Saka vekuzimbabwewo tiri pano, tiri kuratidzawo tiri panzvimbo yavatipa. Everything is done very peaceful.
Munoona mutsauko uyu wakamira sei tichitarisa zvinoitika kuZimbabwe?
Dai kuri kunzi kuZimbabwe kuratidza kwatiri kuita panapa ingadai iri bishi nemheremhere dzekungodzingirirana nemapurisa, kana kuti tingadai takatanga takarambidzwa unzi nehwapo bvumirwe kuratidzira.